Izvinhu zvino yatingaripa chinhu zviri welcome because kumiswa kwakaita hondo uku at least kuri kupawo maopportunities between idzo Hamas neIsrael kuti vaone kuti paitawo vanhu vanenge vakatapwa kuHamas ikokoko vacrosse into Israel. And zvinhu zvakatara tagara chikotaura chinoti dai hondo iyi yambomira yambopawo yatikati breathing space kune zvimwe zvinhu zvachiitika zvatachiona kuti mahospital anga achibhombwa vamwe vanhu vangari vatingati innocent vanga vachingofa nekurovana kwavachingoita Hamas nemasoja eIsrael. Saka zvinhu zvakadai so zviri very very welcome and dai zvaramba zvakadaro kwenguva yakareba.
Munoona vachizotora chikumbiro here chekuti vawedzere mazuva ekumisa hondo iyi tichitarisa kuti pane dzimwe nyika dziri kuda kutaura neIsrael kuti imbowedzera mazuva ekuti varambe vakamisa hondo iyi?
Ya, chirimbo chiripo because kumisa uku hatingi kwanga kuri kwenguva pfupi. Hatingi yakambotanga ichinzi vaingoda kungomisa kwefew days chete, but kuona kuti pane kurilasa kuripo pakati pavo ivo vari kuisa nawo zviri kuisa kuti vaite vachiwedzerawo mazuva. Saka panguva yakadai so panenge pakamisa hondo ipa ndo panokwanisa kuitika opportunity zvekare yekuti vanhu vachitanga kukurukarana panyaya yekumisa hondo yacho zvamuchose.
Zvakakosha sei kuti mapato maviri aya awanikwe achimisa hondo iyi?
Ya, hondo iyi yakakosha kuti imiswe nokuti panguva yataona pfupipfupi iyo yaitika hondo iyi pafa vanhu akawanda and pakufa kwakadaro chinangwa chekuti hondo iyi ichiramba ichienda mberi ivo vanhu vambomisawo kwenguva yakadai so pasina zviri kuitika. Ndoona senge izvi zvinge zvo zvakakosha kuti pasarambe pachiitika kufa kwevanhu. And iko zvino tikuona kuti iko kuIsrael tikuonawo kuti nangwa hazvo vamwe vanhu vachibuditswa muusungwa vekupalestine pane vamwewo zvekare vakuita vachisungwa panonzi paWest Bank. Saka zvinhu zvakadai so zvakasangana zvekare nokurwisana kwezvichiita vanhu hondo iyi inobva yashaya chinangwa. Saka pamira hondo iyi panenge vachipananawo vasungwa I think ipangwa kuita opportunity yekuti vataurirane zvekare kuti hondo iyi imire ende paitawo matanho zvekare ekuti isarambe ichiitika nokuti inozokonzeresa zvekare yatingati madivision kana kuti aggregation between nyikawo dzakare dzakasaraundawo Palestine neIsrael.